Tsamba ya Paulo kuva Efeso. Chitsauko chekutanga. Kukwazisa. Paulo mupostori wa Kristu Jesu nokuda kwa Mwari kuva tsvene vari mu Efeso nokuva tendi muna Kristu Jesu. Nyasha norugare zvinobva kuna Mwari Baba vedu nokuna Ishe Jesu Kristu ngazvive nemi. Kurumbidzwa kwa Mwari. Ngaarumbidzwe iye Mwari na Baba vashe vedu Jesu Kristu. Wakati komborera nokukomborera kose kumweya kudenga muna Kristu. Sokuti sunungura mahari kwa akaita nyika isati yavambwa kuti tive vatsvene vasina mhosva pamberi pake. Wakati temera kare norudo kuti tiitwe vana vake na Jesu Kristu sezvaakafadzwa pakuda kwake kuti kubwinya kwenyasha dzake dzaakangotipa hake mumudikanwa wake kurumbidzwe. Muna iyeyo tinorudzikinuro neropa rake iko kuregererwa kwokudarika kwedu sokuwanda kwenyasha dzake dzaakatiwanzira nokuchenjera kose nokuziva achitizivisa zvakavanzika zvokuda kwake sokufadzwa kwaakaitwa pane zvaakafunga maari kuti agadzirire zvokuzara kwenguva achiunganidza zvinhu zvose zviri kudenga nezviri pasi muna Kristu. Muna iyeyo ndimo matakapiwawo nhaka yedu yatakatemerwa kare nekurayira kwa iye anoita zvose sokufunga kwokuda kwake kuti isu takatanga kuva netariro kuna Kristu tirumbidze kubwinya kwake. Maari nemiwo makanzwa shoko rechokwadi iyo vhangeri yeruponeso rwenyu. Muna iye yowo makatenda mukanamirwa chisimbiso chomweya mutsvene wechipikirwa. Iye ndirwo rubatso rwenhaka yedu kuti adzikinure vaya vaakazviwanira kuitira kuti kubwinya kwake kugorumbidzwa. Kukumbirirwa mweya wokuchenjera nowokuziva simba ramwari. Saka neniwo ndakati ndanzwa zvokutenda kwenyu muna Ishe Jesu nezvorudo rwamunarwo navatsvene vose. Handimboregi kuvonga pamusoro penyu ndichikurangarirai paminamato yangu kuti Mwari washe wedu Jesu Kristu ivo Baba vokubwinya akupei mweya wouchenjeri nowokuzarurirwa pane zvokumuziva. Mavhenekerwa meso emwoyo wenyu kuti muzive tariro yokuda kwake kuti ndeyei uye kuti fuma yakadini yokubwinya kwenhaka yake pakati pavatsvene uye zvekuti simba rake kwatiri isu tinotenda rakanyanyisa kukura zvakadini sokushanda kunoita simba rake guru guru raakashanda naro muna Kristu achimumutsa kuvakafa nokumugarisa kurudyi rwake kudenga pamusoro pamadzishe ose noukuru nesimba noushe napamusoro pamazita ose anorehwa pasati pari panyika inobedzi asi pane inozouyawo. Zvinhu zvose wakazviisawo pasi petsoka dzake akapa chechi iye kuti ave musoro wezvinhu zvose inova ndiyo muviri wake kuzara kweiyeyo anozadzisa zvose muna vose. VaEfeso chitsauko chechipiri. Kuponeswa inyasha dzamwari. Wakakururamisa ine miwo makanga makafa nokudarika kwenyu nezvitadzo zvenyu zviya zvamaifamba mukati mazvo kare netsika dzenyika ino muchitevera muchinda wesimba rechadenga iwo mweya unoshanda zvino muvana vekusateerera. Nesuwo tose takambenge tichigara mukati mavo kare mukuchiva kwenyama yedu tichiita kuda kwenyama nokwokufunga kwedu uye pachizvarirwa chedu taiva vana vekutsamwirwa sezvakaitawo vamwe vanhu. Asi zvino Mwari ane nyasha zhinji zhinji nokuda kwerudo rwake rukuru rwaakatida narwo kunyangwe takanga takafa mukudarika kwedu wakatiraramisa pamwe chete naKristu makaponeswa nenyasha. Akatimutsa pamwe chete naye akatigarisa kudenga pamwe chete naye muna iye Kristu Jesu kuti aratidze panguva dzinouya fuma huru huru yenyasha dzake pakuitiitira unyoro muna Kristu Jesu nokuti makaponeswa nenyasha nokutenda. Izvi zvisingabvi kwamuri imi kwete asi chipo chaMwari. Hazvibvi pamabasa kuti kugoreka kuva nemunhu anozvikudza nokuti tiri basa ramaoko ake takasikwa muna Kristu Jesu, kuti tiite mabasa akanaka, akagara agadzirwa na Mwari, kuti tifambe maari. Vajuda na vahedeni vakayananiswa nomuchinjikwa wa Kristu. Na izozo rangarirei kuti imi, makambenge muri vahedeni munyamakare. Mainzi vasina kudzingiswa na vaya vanonzi vokudzingiswa kunoitwa na maoko munyama. Kuti panguva iyoyo, makanga musina Kristu, makaitwa vatorwa paushe wa Israeri. Muchingo wa vanhu vasiri voho, pazvitenderano zvechipikirwa, musina tariro, musina Mwari panyika. Asi zvino muna Kristu Jesu imi, makambenge muri kure kare, makaswededzwa muropa raKristu. Nokuti iye ndiye rugare rwedu, iye wakaita zvinhu zviviri kuti chive chinhu chimwe chete, akaparadza rusvingo rwapakati rwaiparadzanisa irwo ruvengo. Achishayisa murayiro simba munyama yake, iya yemitemo yezvakarayirwa pazvirevo, kuti asike vaviri ava vagova munhu mutsva pamwe chete maari, achiita rugare nenzira iyi. Agoyananisa vaviri ava naMwari mumuviri mumwe chete, zvichiitwa nomuchinjikwa achiparadza ruvengo mauri. Uye wakasvika achiparidza rugare kwamuri imi, maiva kure norugare kuna vaya vaiva pedyo, nokuti isu tose tinopinda naye mumweya mumwe chete kuna Baba. Saka hamuzati muchiri vatorwa navanhu vokumwe kwete, asi mava voho pamwe chete navatsvene, uye mava vemhuri yaMwari. Vakavakwa pamusoro penheyo dzavapostori nedzavaprofita, Kristu Jesu pachake ariye ibwe rapakona. Chivako chose chakabatanidzwa maari, chichikura kuti chigova temberi tsvene muna Ishe. Nemiwo makavakwa pamwe chete maari kuti mugova ugaro waMwari mumweya. VaEfeso chitsauko chechitatu. Paulo wakatumwa kuti azivise vanhu zvakavanzika zvaMwari. Nemhosva iyoyi, ini Paulo ndiri musungwa waKristu Jesu nokuda kwenyu imi vahedheni. Kana makanzwa henyu kugoverwa kwenyasha dzaMwari dzandakapiwa pamusoro penyu, kuti ndakaziviswa zvakavanzika ndichiita zvokuzarurirwa, sezvandakambokunyorerai namashoko mashoma. Amunoti kana musharava mungaone kunzwisisa kwandinoita zvakavanzika zvaKristu. Izvi zvakanga zvisina kuziviswa vanakomana vavanhu pane dzimwe nguva, sezvazvakazarurirwa vapostori vatsvene navaprofita panguva ino nomweya, zvokuti vahedheni vanogara nhaka pamwe chete nesu nokuvavo mutezo womuviri pamwe chete nesu. Vakagoverwawo chipikirwa nevhangeri pamwe chete nesu muna Kristu Jesu, yandakaitwa mushandiri wayo nechipo chenyasha dzaMwari chandakapiwa nokushanda kunoita simba rake. Ini muduku-duku pavatsvene vose, ndakapiwa nyasha idzi dzokuti ndiparidzire vahedheni fuma isingazverwi yaKristu, ndichiratidzawo vanhu vose kuti rongedzo yezvakavanzika ndeyei, yezviya zvakanga zvakavanzwa kubva kare nakare muna Mwari wakasika zvinhu zvose, kuti madzishe navane simba kudenga vaziviswe zvino nechechi zvokuchenjera kwakawanda-wanda kwaMwari, sokufunga kwarini narini kwaakazadzisa muna Kristu Jesu Isho wedu. Maari ndimo matino kushinga namapindiro tisingatyi, tichizviita nokutenda kwake. Saka ndinokumbira kuti murege kupera mwoyo nokutambudzika kwandinoita pamusoro penyu, ndiko kukudzwa kwenyu. Paulo anonamata kuti vaEfeso vazive vhangeri. Nemhosva yaizvozvi izvi ndinofugama namabvi angu kuna Baba. Marudzi ose ekudenga napasi akatumidzwa mazita awo navo kuti vakupei simba sokufuma kwakaita kubwinya kwavo, kuti musimbiswe nomweya wavo mumunhu womukati, kuti Kristu agare mumwoyo menyu nokutenda muine midzi yenyu nenheyo dzenyu murudo, kuti mugogona kwazvo kunzwisisa pamwe chete navatsvene vose kufara nokureba nokukwirira nokudzika kuti kwakadiniko, uye kuti muzive rudo rwaKristu runokunda kuziva, kuti muzadzwe kusvika pakuzara kwose kwaMwari. Zvino iye ane simba rokuita zvinhu kukunda zvose kwazvo zvatinokumbira kana zvatinofunga. Achizviita nesimba rinoshanda mukati medu. Ngave nokubwinya muchurch nomuna Kristu Jesu. Kusvikira kuzvizukuru zvose nokusingaperi peri. Amen. VaEfeso chitsauko chechina. Mwari anotidanira umwe. Naizvozvo ini musungwa muna Ishe, ndinokukumbirai kwazvo kuti mufambe zvakafanira kudanwa kwamakaitwa. Nokuzvininipisa kwose nounyoro nomwoyo murefu, muchiitira namwoyo murefu murudo, muchishingaira kuchengeta umwe womweya muchisungo chorugare. Kuno muviri mumwe chete nomweya mumwe chete. Sezva makadanwawo mutariro imwe chete yokudanwa kwenyu. Ishe ndiye mumwe chete nokutenda kumwe chete, norubhabhatudzo rumwe chete, naMwari mumwe chete, naBaba vavose ari pamusoro pavose, anoshanda muna vose, ari mukati mavose. Asi mumwe nomumwe wedu wakapiwa nyasha dzichierwa nechipo chaKristu. Saka anoti, zviye zvaakakwira kumusoro wakatapa nhapwa akapa vanhu zvipo. Zvino shoko rokuti wakakwira rinogoreveiko, asi kutoti wakaburukawo kumativi apasi panyika. Uya wakaburuka ndiye wakakwirawo kumusoro-soro kwedenga rose kuti agozadzisa zvinhu zvose. Zvino wakapa vamwe kuti vave vapostori, vamwe kuti vave vaprofita, vamwe vava vavhangeri, vamwe vave vafudzi navadzidzisi, kuti vatsvene vagokwanisirwa basa ravo rokushandira nerokuvaka muviri waKristu. Kudzamara isu tose tichizosvika paumwe wokutenda nowokuziva mwanakomana waMwari, nopakuva munhu wakura napachiyero choukuru wokuzara kwaKristu, kuti tirege kuramba tichingova vacheche tichizenga-zenga samafungu nekupepereswa nemhepo ipi neipi yedzidziso, tichinyengedzerwa navanhu namano avo kuti vatisause nokunyengedzera kwavo. Asi ngatireve chokwadi murudo tigokura maari pazvinhu zvose, iye Kristu musoro. Maari ndimo munobva kusanganiswa kwomuviri wose nokubatanidzwa kwavo zvichiitwa nenhengo dzose dzinobatsira mutezo mumwe nomumwe uchibata nechiyero chavo, kuti muviri ukuriswe pakuvakwa kwawo murudo. Mufambiro wakare nomutsva. Saka ndinoreva nokupupura chinhu ichi muna Ishe ndichiti, chiregai kuramba muchifamba sokufamba kunoitawo vahedheni. Muupenzi hwepfungwa dzavo vakaputirwa nerima pakunzwisisa kwavo, vachingova vatorwa paupenyu hwaMwari nemhosva yekusaziva kuri mukati mavo nokuda kwaukukutu hwemwoyo yavo. Vakavangarara ndokuzvikumikidza mukukara kuti vabate mabasa ose etsvina nokushumba. Asi imi hamuna kudzidza zvaKristu kudaro. Kana zviri izvozvo kuti makamunzwa mukadzidziswa chokwadi maari sezvachakaita muna Jesu, chokuti pamugariro wakutanga mubvise munhu wakare anoodzwa nokuchiva kwokunyengedzera, mubve mavandudzwa mumweya wepfungwa dzenyu, mugopfeka munhu mutsva wakasikwa akafanana naMwari pakururama napautsvene hwechokwadi. Tsika kwadzo. Saka bvisai nhema mutaure chokwadi mumwe nomumwe kunowo kwake. Nokuti tiri mitezo, mumwe achiva mutezo womumwe. Tsamwai asi murege kutadza. Zuva ngarirege kuvira muchakatsamwa. Musapa dhiabhori nzvimbo kwete. Wakamboba ngaarege kuzobazve. Asi zviri nani kuti ashande nesimba achiita basa rakanaka namaoko ake, kuti agova nechaangape uya anoshayiwa. Mumuromo menyu murege kubuda shoko rakaora asi rakanaka, ringasimbise panenge pachidikanwa, kuti rigovigira vaya nyasha vanorinzwa. Regai kushungurudza mweya mutsvene waMwari wamakanamirwa chisimbiso maari kusvikira pazuva rokudzikinurwa. Kuita chinya kwose nekutsamwa nehasha nokupopota nokutuka nezvakaipa zvose ngazvibviswe kwamuri. Ibvai maitirana mwoyo munyoro, munzwirane tsitsi, muregererane sezva makapiwa ruregerero na Mwari muna Kristu. Va Efeso, chitsauko chechishanu. Naizozo ivai vateveri va Mwari, sevana vanodikanwa, mugofamba murudo, Kristo sezva akakudaiwo, akazvipa nokuda kwedu, kuti ave chipo nechibairo kuna Mwari, zvigoita wema hunonhuhwira. Asi upombwe netsvina yose, kunyangwe zvokuchiva, ngazvirege kurehwa pakati penyu, sezvakafanira vatsvene. Nezvakaipa nokutaura zvoupenzi, nokunemera, zvinhu izvi hazvina kufanira kwete, asi zviri nani kuti pave nokuvonga. Nokuti chitoziva henyu kuti hapana mhombwe kana munhu ane tsvina kana anochiva, ndiko kuti munhu anonamata zvifananidzo angagare nhaka muushe hwaKristu nohwaMwari. Ngakurege kuva nemunhu anokunyengedzerai namashoko asina maturo, nokuti nemhosva yezvinhu izvi hasha dzaMwari dzinouya pamusoro povanakomana vokusateerera. Saka regai kushamwaridzana navo, nekuti kare maivarima, asi zvino mava chiedza muna Ishe. Chifambai savana vechiedza, nekuti chibereko chechiedza chiri mukunaka kwose, napakururama kwose, napachokwadi chose. Muedze, mugoona chinofadza Ishe. Uye, mureke kuita ukama namabasa erima asina zvibereko, asi zviri nani kuti mabuditse pachena, nekuti zvinhu zviya zvavanoita pakavanda zvinonyadza kunyangwa kuzvitaura. Asi zvinhu zvose kana zvabuditswa pachena nechiedza, zvinobva zvaonekwa, nekuti chipi nechipi chinenge chaonekwa chatova chiedza. Saka iye anoti, muka ive uvete, muka kuvakafa, Kristo agokuvhenekera. Naizvozvo chenjerai kwazvo mafambiro amunoita, kuti murege kufamba savanhu vasakachenjera, asi savakachenjera, muchikwarira nguva yenyu, nokuti mazuva akaipa. Saka musava mapenzi, asi munzwisise kuti kuda kwashe ndokupi. Uye regai kudhakwa nedoro, nokuti ndipo pano kusazvidzora, asi muzadzwe nomweya. Mutaurirane nenziyo nokuimba nezvimbo zvomweya, muchiimbira Ishe nokumuridzira mumwoyo yenyu, muchivonga Mwari Baba nguva dzose pamusoro pezvinhu zvose muzita raShe wedu Jesu Kristu, mumwe achizviisa pasi pomumwe muchitya Kristu. VaKristu mumba mavo, imi vakadzi muzviise pasi pavarume venyu pachenyu sezvamunoita kuna Ishe, nokuti murume ndiye musoro womukadzi, saKristuwo ari musoro wechechi, iye pachake ndiye muponisi womuviri. Asi chechi sezvairi pasi paKristu, vakadzi ngavadarowo pazvinhu zvose kuvarume vavo. Imi varume, idai vakadzi venyu Kristu sezvaakadawo chechi, akazvipa nokuda kwayo, kuti aiite tsvene achiinatsa nokushambidza kwomvura neshoko, kuti azviisire chechi pamberi pake inobwinya isina gwapa kana kuonyana kunyangwe chimwe chinhu chakadai, asi ive tsvene isina mhosva. Saizvozvowo varume vanofanira kuda vakadzi vavo mwene semiviri yavo. Uye anoda mukadzi wake anozvida iye pachake, nokuti hakuna munhu wakambovenga nyama yake, asi anoipa zvokudya nokuichengeta. Kristu sezvaanoitira chechi, nokuti isu tiri mutezo yemuviri wake. Naizvozvo munhu achasiya baba vake naamai vake kuti anamatirane nomukadzi wake, ivava vaviri vagova nyama imwe chete. Chinhu ichi chakavanzika chikuru, asi ndinotaura zvaKristu nezvechechi. Asi nemiwo ndizvozvo, mumwe nomumwe ngaade mukadzi wake sezvaanozvida iye pachake, naye mukadzi ngaatye murume wake. VaEfeso, chitsauko chechitanhatu. Imi vana, teererai vabereki venyu muna Ishe, nokuti ndizvo zvakanaka izvozvo. Kudza baba vako namai, uyu ndiwo murayiro wokutanga une chipikirwa, kuti ugoitirwa zvakanaka uye kuti ugogara nguva refu panyika. Nemiwo madzibaba, regai kutsamwisa vana venyu, asi varerei mukudzidzisa nomukurayira kwaShe. Imi varanda, teererai vaya vari vatenzi venyu wokunyama, muchitya nokudedera nomwoyo usinganyengedzeri, muchizviita mwene semunoitira Kristu, musingangoshandi pamunenge muchionekwa kwete. savanhu vanoda kufadza vamwe vanhu, asi muite savaranda vaKristu vanoita kuda kwaMwari nemwoyo wose. Muchishanda nomwoyo wakanaka, muchizviita mwene semunoshandira Ishe, musingazviitiri vanhu kwete. Muchiziva kuti mumwe nomumwe anenge aita chinhu chakanaka anozochipiwazve naShe, kunyange ari muranda, kunyange ari munhu wakasununguka. Nemiwo vatenzi, muvaitire saizvozvo, murege kuita zvokutyisidzira. Muchiziva kuti Ishe wavo newenyuwo ari kudenga, uye paari hapana zvokusanangura vanhu. Nhumbi dzomuKristu dzokurwa nadzo. Pakupedzisira, ivai nesimba muna Ishe nomusimba rokukunda kwake. Shongai nhumbi dzose dzokurwa nadzo dzaMwari, mugogona kumira muchirwa namano adiabori. Nokuti hatirwi nenyama neropa kwete, asi tinorwa navabati, navane simba, namadzishe enyika erima rino, nemweya yakaipa yomudenga. Saka torai nhumbi dzose dzokurwa nadzo dzaMwari kuti mugogona kudzivirira pazuva rakaipa, nokuramba mumire mapedza zvose. Naizvozvo mirai makasunga zviuno zvenyu nechokwadi, makapfeka chidzitiro chechipfuva chokururama. Patsoka dzenyu makasunga kugadzirirwa kwevhangeri yorugare. Pamwe chete nezvizvi zvose, ibvai matora nhoo huru yokutenda yamunozogona nayo kudziva miseve yose yomoto yowakaipa. Gamuchiraiwo ngowani yoruponeso nebakatwa romweya, iro shoko raMwari. Rambai muchinamata nguva dzose mumweya nokunamata kwose, nokunyengetera muchirinda pazvinhu izvi, nokutsunga nokunyengetera kwose pamusoro pavatsvene vose, uye pamusoro panguwo kuti ndipiwe shoko kana ndichishama muromo wangu, kuti ndigodudzira ndisingatye zviya zvakavanzika zvevhangeri yandiri nhume yayo yakasungwa neketani, kuti nditaure zvinhu izvi ndisingatyi sezvandinofanira kutaura. Mashoko ekupedzisira. Zvino titiko, hama inodikanwa nomushandiri wakatendeka muna Ishe, achakuzivisa izvozve kuti mugozivawo zvangu kuti ndakadini. Ndakamutuma kwamuri nokuda kweshoko rokuti muzive zvinhu zvedu, agonyaradza mwoyo yenyu. Rugare ngaruve nehama norudo pamwe chete nokutenda zvinobva kuna Mwari Baba nokuna Ishe Jesu Kristu. Nyasha ngadzive navose vanoda Ishe wedu Jesu Kristu, norudo rusingaori.